Mukuru will have a district AIDS awareness committee. Amai Priscilla Mark Isaac, Vaudra Studio 7, kuti chirongwa ichi chaitwa pasipe chirongwa chaNAC, ichishanda nemamwe masangano akasiyana-siyana, uye chakanangana nevanhu vanoonekwa sevari panjodzi yekuwana utachiwana weHIV.
Robert Sinyoka ndeimwe yatinoti hotspot ichireva kuti tinoongorora mararamiro ari kuita vanhu munzvimbo iyoyo. Saka kuno kuIperi Urban Village rent dzakachipa, saka vasikana vanotengesa bonde vanofanira kugara kunzvimbo dzakadaro. Tichireva kuti kana nzvimbo yakadaro vanogona kutenge vari munjodzi hombe. Saka tova kuti vanhu vari panapa vakatesta vakaziva kuti vakamira papi, zvinogona kuita kuti vasasararame upenyu hwokutengesa bonde risina kudzivirirwa.
Vamwe vevanhu vauya kuchirongwa ichi vakakwanisa kuongororwa zvirwere zvakasiyana-siyana vati vafara nechirongwa ichi sezvo chaunzwa kwavari. Mumwe wevanhu ava mukomana wechidiki Thomas Nyoni, uyo ati anoziva kuti zvakakosha kuti munhu azive kuti ropa rake rine utachiwana hweHIV here kana kuti kwete. Asi vati vanhu vakawanda vemunharaunda yenzvimbo yeRobert Sinyoka vanotadza kuita izvi nekuti vanoshaya mari yekuenda kuzvipatara zviri pedyo. Izvi zvatsinirwawo nemumwe musikana uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Patient.
Ndauya kuzotesta semunhu unofanira kugara uchiziva kuti status yako yakamira sei. Tinotafara nekuti padhuze tinofamba netsoka tiringuva yechinzvimbo tichauya kuzobatsirwa.
Muzvare Margaret Mucheki, avo vati vakabatwa nechirwere chemaziso chinonzi glaucoma, vati vafarawo kuti vakwanisa kutariswa maziso avo pachena.
Chaita kuti ndiye panonanzwa kuti kune madhokita anobatsira nezvemaziso, uye anobatsira vanhu vanenge vasina mari sezvakaita seni. Saka ndafarira kuti ndisvikewo pano.
Amai Maka Isaac vati venatsi vaive kugara vachiita zvirongwa zvekuenda muvanhu senzira yekurudzira veruzhinji kuti vazive pavamire maererano neutachiwana hweHIV AIDS.
Chirongwa cheNational AIDS Council iri kumhanyisa yatinoti closing the tape of new HIV infections. Tikuti pombi yotoda kuivhara zvachese.
Pange pane mamwe masanganowo akasiyana-siyana anosanganisira veZimbabwe National Family Planning Council, avo vange vachidzidzisawo vanhu nezvekuronga mhuri. Mamwe masangano akadai seJustice for Children Trust neChildline vange varipowo vachidzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzevana uye nezvekudzivirira kushungurudzwa kwevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.